Reserve Bank of Zimbabwe ishanda ne ZimTrade Shondorino irikuparura urongwa wekuedza kumutsiridza maindustry ekubulawayo. Urongwa uhu huri kuuya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kushanya kuBulawayo nemuswechishanu uko vari kuenda kunoparura zvitima zvekutakura vanhu pamwe nengoro dzekutakura zvinhu kuNRZ kuBulawayo kwakare. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi hadzisi kuwirirana kuti zviri kuda kuitwa neRBZ neZimTrade izvi zvinoshanda here. Nhumwa kubva kuRBZ neZimTrade dziri kutarisirwa kupinda muBulawayo mangwana dzotaura nevemaindustry ava kusvika musi wechishanu. Maindustry akawanda muBulawayo akavharwa nekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti zvekutumira chikwata kuenda kuBulawayo kupedzira hoko padehwe retsindi.
Matambudziko zvavo ekuBulawayo anozivikanwa. Sekuziva kwangu handifungi kuti ngokutara kutumirwa vanhu kuti tiramira sei. Nyama dzeBulawayo dzinozivikanwa, chinofanira kunga chichigadziriswa. Chinovafita Bulawayo kana even Harare, tingati environment nemitemo yekuswa nehurumende. Mainvestments anofanira kukwanisa kuuya zvakasununguka kuZimbabwe. Pakamboitwa imwe study yakaitwa neministry yeindustry and commerce yairatidza kuti makambani ane matambudziko api naapi. Panoita futi inonzi Confederation of Zimbabwe Industries rine gwaro rarinonyora gore negore rinoratidza mamiriro akaita maindustry emuZimbabwe ichisanganisa neBulawayo. Matambudziko avo ari kuzivikanwa.
Dr. Mugano vatiwo kuti Bulawayo ibudirire inofanira kukwanisa kukwikwidzana nemamwe makambani ari munyika dziri kuchamhembe kweAfrica.
Mataxi emuZimbabwe akawanda kusikamboiti. Zimbabwe muAfrica musabhuza Africa ndo number one pakuchaja mataxi, kuti zvichitarisa percentage yemataxi neupfumi hwenyika tingati gross domestic product, Zimbabwe inotora mari zvika 25% yeGDP. Saka vanhu vemuZimbabwe vatekiswa zvakanyanya, asi kuMauritius i15%. Saka mainivhesti mazhinji anoenda kuMauritius.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vati vanotenderanawo naDr. Mugano.
Donzo guru rokuti inogona kuchinja town yeBulawayo, but nyaya huru iripo ndeyekuti haisi nyaya yekungomutsonzodza maindustry chete. Inyaya yekuti maindustry acho anoda kumutsiridzwa ane market here yekuti zvinhu zvacho zvinoda kugadzirwa zvitengeswe.
Mumiriri wemupopoma pelandava mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma vativo zvinhu zvakakosha kuti maindustry eBulawayo amutsiridzwe.
Rangara long overdue. Zvinhu zvaifa kunge dai zvakaitika kare kare, nekuti tinoziva kuti nekubva kare Bulawayo inzvimbo yaitozikana neunzi kontutuziyatunga, zvichireva kuti taingoona nehutsi chete uko kumaindastry kuti apa kurudikika mabasa zvinhu zviri kufamba. Saka maindastry edu ekuBulawayo tinoziva tese kwakwazara machechi ndoakakunamatira ikoko. Saka
asi tavabvunza kuti uku hakusungotaura here sezvo nyika yatarisana nesarudzo.
I hope this time around handizoba zvinoda kuitika izvozvo, because we cannot keep on tichingonyebhera vanhu vedu zvinhu zvakashata izvo kuneba.
Mumiriri weBulawayo East mudare reparamende vari nhengo yeMDCT Muzvare Tabita Kumalo vati ZANU PF iri kuda kubata vanhu veBulawayo kumeso.
ZANU PF yaona manje takuenda kusarudzo, saka yakutsvaga nzira dzekuti vanhu vekumamatebheleni vavavhotere.
Ongororo ichangobva mukuitwa neInternational Monetary Fund inoratidzawo kuti Zimbabwe inyika iri pachidanho chechipiri pasi rose kuve nevanhu vanozviitira mabasa emaoko.